Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu ndira 8 2021. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana mana nemakumi mana nevatanhatu. Nyanzvi munyaya dzeutano dzokurudzira kuti hurumende itore matanho akasimba ekuti vanhu vose vaongororwe chirwere cheCOVID-19. Vanhu vana vanofa kuchiredzi mushure mekuyeredzwa nemvura apo vaiedza kuyambuka Rwizi kuchiredzi kwakare. Vanhu vemuZimbabwe vopa maonero avo pamhirizhonga yakaitika nemusi wechitatu paCapitol Hill muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dziri kukurudzira hurumende kuti iwedzere uwandu hwevanhu vari kuvhenekwa kuona kana vaine chirwere cheCOVID-19 pazuva roga roga uye kuti urongwa uhu huitwe pachena. Nyanzvi idzi dzinoti vanhu vakawanda havakwanisi kuwana mari yekunze iyo inodiwa kuti munhu avhenekwe chirwere ichi. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu mazana masere nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 871 vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 uye vamwe gumi nevashanu kana kuti 15 vakashaya nezuro wakare. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika uye mazana matatu nemumwe chete vari vagari vemuHarare. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika kubva patanga chirwere ichi muna kurume wegore rapera kusvika pari zvino wave pazviuru gumi nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 18,675. Uwandu hwevanhu vafa wasvikawo pamazana mana nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 446 kuchitiwo vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vasvika pazviuru gumi nezviviri nemakumi masere nevatatu kana kuti 12,083. Nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika havaoni vanhu vakawanda vachitungamidza mberi kuvhenekwa utachiwana hwecoronavirus ivo vasina chokuisa patafura kuti mhuri dzavo dzidye. Nokudaro Dr. Munatsi vanoti zvakakosha kuti hurumende ivheneke vanhu vese pachena nekukasika kuitira kuti isazoremerwa nekutevera vanenge vasangana nechirwere ichi kana kuti conduct tracing. Jonga kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza Dr. Munatsi kuti vari kuona here vanhu vachiwaniswa dzidziso yakakwana pamusoro pechirwere ichi.
Ndingangoti chenjedzo hurumende nemamwe masangano anoita nezveutano, ndingangoti chenjedzo dzanga dziri kuitwa zvinogona kuramba zvoda kuti zviwedzerwe hadzo mameseji pangava pazvivhitivhiti pamaredhiyo nemanewspaper. Asi ndinovimba kuti vanhu vazhinji pari zvino munhu wese anoziva kuti kune coronavirus, asi dambudziko ratinogona nge tiri kuita nderekuti panga pane mamwe makuhwa anga ari kutaurwa akasiyana-siyana kunyanyanya mumadzisvondo. Ndomatiri kuona kuti vamwe vafundisi vari kutaura vachiti vanhu ngavasateedzere chirwere ichi chirwere chavarungu, mavhaksini haafaniri kunge achipuhwa vanhu, vane poison. Saka mashoko akadaro ndo mashoko asiri kufamba zvakanaka, anoita kuti vamwe vanhu nekuti mukatasa kuti vafundisi vane vanhu vakawanda vanovatevera, vanhu vakawanda vanoteerera zvavanotaura. Saka zvakakosha kuti vanhu vane zvigaro kana vane zvinzvimbo, mungava muhurumende, mungava mudzisvondo, mungava mumamwe maorganization makuru, kuti zvavanotaura vakurudzire vanhu kuti vadzivirire chirwere checoronavhairasi. Nekuti izvozvi taakuona kuti kana pane vaifunga kuti chichirwere chevarungu chete, hazvisiri izvo, nekuti izvozvi hama dzedu dzakawanda dziri kushayika kuZimbabwe. Izvozvi tiri kunzwa kunzi zvipatara zvizhinji, mabhedzi emaICU akazara nekuda kwokuti vanhu vari kurwara necoronavhairasi.
Tiri kuona kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere checovid-19. Tingati heri kukwira kwehuwandu hukungave nechekuita neutachiwana hutsva hunonzi hwakatanga imo muSouth Africa umu.
Ndingangoti pari zvino hatisati tanyasova neumbowo kana kuudzwa nehurumende yeZimbabwe kuti vakaratidzwawo here kuti utachiwana hutsva uhu hwakawanikwa kuSouth Africa kuti vawane makombiyuta mavo vagokwanisa kutarisa kuti ndihwo here huri kukonzeresa kuti manhamba anyanye kukwira kuZimbabwe. Havasati vatitaurira kuti izvozvo vakazviita here kana kuti vari munzira yekuzviita here. Saka pari zvino tingangofungidzira nekuda kwekuti zvatinoziva ndezvekuti utachiwana hutsva hwecoronavhairasi hunotekeshera zviri nyore kudarika hwanga huripo, zvekuti kana panga pachibatwa vanhu vatatu utachiwana hutsva hunogona kuchata vanhu vashanu kana kudarika. Saka nekuda kweizvozvo tingangotoshandisa izvozvo kufungidzira kuti nenyaya yekuti manhamba aakunyanya kukwira kuZimbabwe, zvinodaro zviri kuti utachiwana hutsva uhu hwavekowo kuZimbabwe, zvichikonzera kuti manhamba azenge aakukwira zvatakuona.
Vamwe vari kuti hurumende haisi kutoburitsa huwandu hungadai huri hwevanhu vari kubatwa nedambudziko kana nechirwere pane inonguva. Munoti?
Ndingangoti kupindura mubvunzo iwoyo, pavanhu vanenge vabatwa necoronavhairasi, manhamba atinokwanisa kuziva ndevanhu vanenge vatestwa chete. Saka zvakakosha kuti vanhu vatestwe vakawanda. Dambudziko riripo izvezvi guru nderekuti vanhu vazhinji havana mari inodiwa yekuti vanhu vatestwe coronavhairasi. Ndine hama dzakawanda dzandanga ndichitaura nadzo, vamwe vanga vari kurwara chaizvo asi mari inodiwa yekuti vanokwanisa kunotestwa vanoda mari yekuAmerica. Vanhu vazhinji izvozvi vari kufunga kuti zvakakosha kuwana chikafu chekudya patafura pane kutora mari yemumba kunotestwa coronavhairasi. Saka iroro idambudziko guru. Saka hurumende yanga ichifanira kuti itore matanho yekuti vanhu vakawanda vateswe, kunyanya-nyanya kuti vanhu vateswe pasina muripo, nekuda kwekuti iyi injodzi yawira munhu wese, ndingangoti iemergency.
Avo vanga vari Dr. Edgar Munatsi vachitaura vari parunhare vari kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanhu vakafa nezuro kuChiredzi North mudunhu reMasvingo muzviitiko zvakasiyana-siyana mushunge mekunge vaeredzwa nemvura vachiedza kuyambuka rwizi muTirikwi. Rwizi urwu runonzi rwakangozara zvechimbi-chimbi, vanhu ava vave pakati parwo vachida kuyambuka. Vanoona nezvemabasa ebudiriro mudunhu reChiredzi kana kuti District Development Coordinator vaLovemo Chisema vazivisa kuburikidza nemashoko avaburitsa kuti vakafa ava mudzimai ane makore 10 nemwana wake ane mwedzi 10, musikana ane makore 14 pamwe chete nemumwe ane makore 9. Vamwe vanhu vana vanoti amai nevasikana vavo vatatu vane makore 16, 12 nemumwe ane makore 3 vanonzi vakapona munjodzi iyi mushure mokurasirwa pane kamwe katsuwa kari pakati perwizi urwu. Apo vakazoswera nekurara vari kusvika nhasi pavazokwanisa kubatsirwa nemauto emuchadenga achishandisa chikopokopo. Zvinonzi mvura yakanaya kwazvo mudunhu iri usiku hwese hwechitatu kusvika mangwanani ane zuro. Mumiriri weChiredzi North muparamende vaRoy Biller vaudza Studio 7 kuti kununurwa kwevanhu vanga vari pakachitsuwa kwabudirira asi havana kuzokwanisa kutsanangura kana mitumbi yevanhu vakaweredzwa nemvura yawanikwa sezvo masaisai enharembozha yavo anga achinetsa. Asi vachisema vakurudzira veruzhinji kuti vasaedza kuyambuka nzizi dzizere munguva ino yekunaya kwemvura. Mapato ezvematongerwo enyika yemuZimbabwe ari kushora zvikuru mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill muWashington DC, uye ari kukurudzira mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuti vatambidzane masimba murunyararo navaJoe Biden. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mushande mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti mirizhonga yakakonzereswa navaTrump paCapitol Hill chinhu chinoshoresa zvikuru panguva iyo America ichigara yakatsoropodza Zimbabwe nemafambisiro ainoita sarudzo.
Dambudziko ratinoona muno muZimbabwe zvisanganisira kumapuppet organizations anosapotwa neAmerica iyo yakaita sana MDC vanoti kana wadyiwa maelections musarudzo vanoramba. Sekuramba kwaakuchiita Trump vokonzeresa mhirizhonga semhirizhonga yatakaona musi wa1 August yakaitiwa panguva dzokuverengwa kwemavotes kuSheraton. Takaiona zveichiitika paCapitol Hill same strategy yekuda kudisrupta kukaundwa kwemavotes. Nyaya idzodzo dzinoshoresa. Asi tinoti kuAmerica ndoyasvika nguva yekuti ivo vazviongorore muziso mavo vazvione kuti nyaya dzekukonzeresa mhirizhonga kune dzimwe nyika dziri kunze kunyanyanya muAfrica, nyaya dzekufanda violence, nyaya dzekufanda regime change kunyika dzevamwe hadzikozeri nekuti dzinozokudzokera iwe.
Unoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance muzvare Gladys Clutch wayo vashorawo mhirizhonga yekuAmerica iyi vachiti zvapamukana vatungamiri pasi rose vanotungamirira nyika dzina utongi hwejekerere dzakaita seZimbabwe kuti vatsoropodze America vachikanganwa kugadzirisa zvinonetsa munyika idzi.
Mhirizhonga yakaitika kuCapitol Hill kuAmerica mushure mekunge mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakurudzira vatsigiri vavo kuti varatidzire inoshoreka zvakanyanya uye inopawa manyawi kune madictator ose pasi rose kusanganisira vaEmerson Mnangagwa veZimbabwe nokuti vanenge voshandisa chiitiko ichi kunyaradza America vachiti America haikodzeri kana kuti haina yatingati pachirungu moral standing kutaura pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu pasi rose uye kubirwa kwesarudzo.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vatsinhirawo zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti America inofanira kubvisa zvirango zvayakatemera Zimbabwe zvitevera mhirizhonga yakaitika kuWashington. VaParadza vati kufa kwakaita vanhu vana kunokodzera kuti vaTrump vanotongwa kuInternational Criminal Court.
Saka iye gore rakapera muna January akawedzera masanctions kuZimbabwe. Tinovimba kuti iye zvino asati abuda basa musi wa 20 January anofanira kuita inonzi executive order achibvisa masanctions akatikandira kuno kuisusu kuZimbabwe kuno. Zvinoita kuti iye zvinotitambure mishonga hatina mahospitari zvakawanda, iye zvino kana mari yedu haisina uremu nekuda kwemasanctions iwaa. Saka tinovimba kuti iye zvino America ichapinda mugwara redzimwe nyika. Ende dai zvazvichitoita ngaaito Trump anofanira kuenda kuInternational Criminal Court kuHege chaiko kunotongwa ikoko.
Zvichakadai gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vati kunyange hazvo pakaita mhirizhonga paCapitol Hill mapurisa ekuAmerica haana kushandisa chisimba chakanyanya sezvinowanzoitwa muZimbabwe.
Zvatinoona kuZimbabwe zvekuti kazhinji pakaitwa kutaridzira kune runyararo tinoona kuti mapurisa anochimbidzika kushandisa chisimba chakapfuuridza kusanganisira kupfuura vanhu nembumburu dzinouraya zvinoita kuti vanhu varasikiwe neupenyu kunova kutyorwa kwekodzero kwakanyanya. Zvatakaona zvechityo kuAmerica zvakataridza kuzvidzora kwemapurisa nekuchengetedza mutemo kunyangwe zvazvo panga paine mhirizhonga yanga iripo yanga ichiitika. Tinoenda kuti Zimbabwe nevamwe vanogona kunongawo zviviri kana zvitatu zvekudzidza kuti zvakakosha kuti panotaridzirwa mapurisa achengetedze runyararo nemutemo nenzira inochengetedzawo upenyu.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano replatform for youth development initiative in Zimbabwe vaClarice Maduku vatiwo hapana chakaipa pakuratidzira kwakaitwa kuAmerica nevatsigiri vavaTrump kunyange hazvo kuratidzira uku kwakazopedzisira kwave nemhirizhonga. Duku vati zvakaitika izvi hazvina chazvinonyanyochinja pachimiro cheAmerica kana zvienzaniswa nenyika dzemuAfrica. Trump vakazobvuma kuti vape matomo kuna vaBiden wevaBiden vakatarisirwa kugadzwa musiwandira 20 semutungamiriri weAmerica wechimakume mana nematanhatu mushure mekunge dare reCongress rekuAmerica ratsinhira kuti vaTrump vakakundwa navaBiden musarudzo dzakaitwa muna mbudzi 2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Regai timbonzwawo zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 pamusoro pemhirizhonga yakaitika paCapitol Hill muWashington DC.
Makadi hama pa Studio 7, ninofara notenda nemubvunzo wakadai muchitirangarirawo. Zvinoratidza kuti mukomana uyu ari pachigaro uyu aroda kumanikidzira kugara pachigaro, okonzera confusion munyika, okonzera mhirizhonga kuti arambe ari pabasa kana kuti pachigaro icho, zvinova zvisingatenderane nedemokrasi inodiwa paupenyu hwedu vanhu. Especially nyika inoclaima kuti they are democratic. Democracy means kana nisingakanganise zvido zvevanhu vazhinji, kutaura kwavanhu vazhinji. Saka vanhu vakataura kuti varoda Joe Biden. Apa ndirikushamiswa kuti uyu ari kuramba achingoramba kusvika pari nhasi kuti haana kudyiwa, but kwese kwakaitwa mavhotsi, marikaunza ari kuda ndewhatever, zviri kupruvha kuti akadyiwa. So hazvina kunaka izvozvo kuti murume mukuru akaita saiye watinotarisirwa kuti ndiwo anofanira kunge aine voice redemokrasi aite zvaari kuita izvi. Ndatenda. Ndinoitwa Wellington Pitt kuno kuZimbabwe kwaara kuchitungwisa.
Hello, 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 Magadi Studio 7, tinonzi Nzou, kana Dread, ndirimuno muHarare. Right, noise yakaitika pa iyo hapo muWashington. Inoratidza iyo kuti Donald Trump munhu wenharo, haasi kuda kuregedza masimba. Munhu kana wakadyiwa wakadyiwa pfuma, kana wakadyiwa wakadyiwa pfuma. Saka munhu uya ari kukara chigaro chete, haanei nekuti zvabuda zvakaita sei. Saka ipapo ndo pane dambudziko. That's why mungoona time ine COVID warikuenda kunozara kumanhingiriki inzvimbo dzakadaro idzodzo, wachiparadza mahwindo wachiita sei. Inyaya yemasimba chete, but hazvina zvazvinobatsira because akatoruza kudhara.
Ndinoitwa kudzana emashumba ndino muZimbabwe. Zviri kutinetsa kuti isusu maamericans maWestern powers vanoti kuZimbabwe hakuna rule of law, kuZimbabwe kune violence, kuZimbabwe kune rigging. Iwo ndio the first world, they are supposed to lead by example, kuti hakufanira kurowana vanhu, vanofanira kubvuma kuti election yakaitwa, election yakapera. But kana vanhu vachiti iwo America vachitanga kurowana vachiroverana election, izvozvo tinozviona kunge vanhu vanoda kuchengetedza zvinhu zvavo zvekuAmerica, but vachishoropodza nyika dzemuAfrica. Kuna musiyano pakati peAmerica neAfrica.
Ayo mafungiro evatsigiri vechirongwa cheStudio 7 vachitaura maonero avo sevateereri vechirongwa cheVOA Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMalawi inoti iri kutora matanho ekuona kuti munhu wese atevedzera zvinodiwa nemitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Malawi ine vanhu vanosvika 200 vari kubatwa nechirwere ichi pazuva rega rega. Mukuru weUnited Nations High Commission for Human Rights, Amai Michelle Bachelet, vashoropodza zvikuru mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill muWashington DC nemusi wechitatu, vakati panofanirwa kuferefetwa zvakadzama kuti chii chakapa kuti mhirizhonga iyi iitike. Hurumende iri kukurudzirwa kuti igadzirise dambudziko riri kuenderera mberi paBed Bridge, sezvo kuwanda kwevanhu panzvimbo iyi kuchigona kuwedzera kupararira kweCOVID-19. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Solomon Donedzai, chizvarwa chemuZimbabwe chine kambani yekuvaka kuSouth Africa uye nemumwe wezviuru nezviuru zvevanhu zvave nemazuva anoda kusvika vhiki zviri paBed Bridge Border Post, zvichitadza kupinda muSouth Africa nekuda kwekunonoka kudhindirwa magwaro ekufambisa. Vadonedzai vanoti vave nemazuva mana vakamirira kuti vabire mhiri kudzokera kuSouth Africa. Vadonedzai vanoti kunze kwedambudziko rekurasikirwa nemari nekuda kwekunonoka kubatsirwa, chinhu chikuru chiri kuvabaya mwoyo inyaya kuti hapana zvavanoona kana kunzwa zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe pakugadzirisa nyaya iyi.
Dai government yagadzirisa paboda kuti isu zvizvarwa zvekuZimbabwe pana touya kumusha tikwanise kuwana assistance yekuti tikrose zvakanaka, nekuti iko zvino takauya kuzodevelopa kumusha, everyone akauya nemari kuzoita something muZimbabwe, but hatisi kuwana assistance, tiri kubatwa coward. Todoti we are are scared even to come back next year.
Mzvare Jeki Ngwenya ndechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda muSouth Africa. Mzvare Ngwenya vaive vauya kumusha kuzoviga amai vavo avo vakashaya muna zvita. Vanoti vanoshishikanawo kuti hurumende hapana zvairi kuita pakugadzirisa dambudziko rakatarisana nevafambi paBait Bridge, vachitiwo dai zveupfumi zvakamira zvakanaka munyika, vanhu vangadai vasina hanya nekuenda kunotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa.
Macues has kufamba tine mapermit vari kuti tiri kubvumirwa kuenda nemapermit tinao asi hatisi kugona kudarika panapa nenyaya yekuti hazvisi kufamba. Dambudziko ratiri kusangana nayo dai nyika yedu yange yakarongeka taigona kusadzokera. Manje nyika yedu yeZimbabwe hapana mabasa.
Vanhu vari kuda kupinda muSouth Africa ava vanosanganisira vanhukadzi nevana uye vakawanda vave kuchikira zvirwere. Mumwe mukadzi uyu akangoda kuzvidoma nezita rekuti Amaindlovu vanoti kunze kwechirwere cheCOVID-19 vave kuchikirawo kupararira kwezvirwere zvemudumbu sezvo vanhu vave kuitira tsvina pose pose nekuda kwekushayikwa kwezvimbuzi zvakakwana.
Tikatarisa munombaiti pichiri munopisa tiri kushayiwa mvura icho ndine vana vadoko chikafu mvura iyo munoshayiri kwatonesana naye ari kuita mudombo akutorutsa atatambudzika isi pano tikapinda muline toshifta uranzipindai mune rimwe line.
Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe Muzvare Evanice Munando vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru nematambudziko akatarisana nevafambi paBait Bridge kunyanya madzimai, vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu nekukasika.
Inyaya inosuwisa zvikuru sezvo tiri kuti sesangano remadzimai dai madzimai haana kubatsirwa nechimbi chimbi kuitira kuti vaendeswe kunzvimbo yavo yavari kukwanisa kunge vari yezvino zvi COVID isati yapararira pavari. Uye zvenyaya yeutano yatiri kuona sekuti vachanga vachisangana nayo tinoona sekuti pachaita zvimwe zvirwere zvingangomuka ipapo.
Munyori wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr Norman Matara vanotiwo sangano ravo riri kukurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu nekukasika.
Pane njodzi yekuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira pakati pevanhu vakaungana kuBait Bridge vari kutadza kupinda muSouth Africa. Uyezve pane njodzi yekuti panogona kuita maoutbreak zvinogona kuwanika vanhu vakaungana panzvimbo imwe chete pasina zvimbuzi zvakakwana kana mvura yakachena yakakwana yekuti vanhu vashandise.
Kusvika pari zvino hapana chati chataurwa nehurumende panyaya yedambudziko rakatarisana nevanhu vari paBait Bridge. Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe asi patavabata vati vange vari mumusangano. Vange vavimbisa kupindura mibvunzo yatavapa asi vange vasati vaipindura pataenda pamhepo. Taedzawo kunzwa kubva kumunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko Vanik Mangwana asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Sachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari mumiriri wezanu PF kumakonde muparamende vakaini nesparadza vati havana zvekutaura panyaya iyi. Sachigaro wekomiti inoona nezvemukati menyika nekudzivirirwa kwayo uye vari mumiriri wemuzingwane mudare reparamende valivai maihlome vati pachine dambudziko riri kubata vanotyaira marori.
Vekwedu vekuimmigration vakataurirana nekuSouth African side kuti mabasa avo afambirane nokuti operating times ekuSouth African side nekuZimbabwe inside anga asingafambirani. Saka vanhu vainonotswa vachibva kuSouth Africa. Iye zvino izvi zvaanani kune vafamba nemotika diki asi zvematrucks ndiwo ari kudhileya nenyaya yekuti mapepa avo ndiwo ari kutonotsa zvinhu.
Bhodha reBait Bridge ndiro bhodha rinonyanya kushandiswa zvikuru nevanhu munyika dzemuSadak uye kana bhodha iri richishanda zvakanaka panogona kupfuura vanhu zviuru makumi maviri nezvishanu kana kuti vanhu 25,000 pazuva. Bhodha iri harisi vharwe asi nekuda kwechirwere cheCOVID-19 Zimbabwe yakaisa curfew inobva nenguva dza6 manheru kusvika na6 mangwanani, uko South Africa yakaisa curfew inobva na9 manheru kusvika na6 mangwanani. Ndayakamirira Studio 7 ndiri paBait Bridge ndini kudzana Sengi.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Rachoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Sangano reConfederation of African Football rabatanidza nhasi zvikwata zvichatamba zvese muCAF Confederation Cup umo Zimbabwe iri kumirirwa neFC Platinum. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chemuZimbabwe ichi chichatamba neAFC Jarafu yekuSenegal. Zvitevera mubatanidzwa yezvikwata makumi matatu nezviviri zvasara mumakwikwi eCAF Confederation Cup yaitwa nhasi masikati. FC Platinum ikakunda Jarafu mumitambo miviri inobudirira kupinda mumagungano emakundano aya. Umo munopiwa mari yakawanda kuzvikwata zvinokunda. Muteveri wechikwata ichi vaPeter Musindo vanoti mukana wekusvika munharaunda yemari zhinji uripo muchikwata chavo.
Hamukana kuti tiende kuma knockouts uripo.
FC Platinum ndiyo imwe zvikwata gumi nezvitanhatu zvakabuda muCAF Champions League kudzika pasi muCAF Confederation Cup sezvakatarwa nevanotungamira nhabvu muAfrica veCAF ava. Mumwe muteveri wechikwata ichi muzvare Filipa Mugwazo vanoti mukombe weCAF Confederation Cup ndewavo sezvo muConfederation Cup umu musina kunyanyooma seMuCAF Champions League.
Makunda naya Confederation Cup aya haana kunyanyooma. Handi kuona tichikunda ini. Tikafananidze neChampion League yoni. Iyo yanga yakaoma. Apa ndotoona kana mukombe wacho chitotora.
FC Platinum yakabuda muCAF Champions League nechitatu yarohwa 4-1 mumitambo miviri neSimba Stars yekuTanzania. Makore maviri apfuura FC Platinum yanga ichisvika mumagungano eCAF Champions League makwikwi akasvikwa mufinari neDynamos muna 1998.
Chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kudzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwese kwamuri. Pasi rose.